tarisunyasoziva ndechekuti veumukonto wesizwe neve economic freedom fighters vakati vakudawo vachange varimo here mukati mekabhineti chaiyoyi. Angangounza vaviri vatatu kubva kumapato madiki akaita seNkata Freedom Party nemamwewo mapato tudiki mamwe ndiwo anogona kuwana zvigaro zvekuva madeputy ministers. Saka ndo zvatiri kutarisira kuti tinge tichinzwa manhera anhasi. Asi chandingade kuudza vateereri ndechekuti vakawanda vachange vachibva kuAfrican National Congress nekuti ndiyo yakawana mavhosi akawanda.
Munotarisira here kuti hurumende iyi inenge iri hurumende ichazenge ichishanda zvakanaka tichiona kusiyana kwaanganzi muchirungu maideology kana zvinangwa zvavanenge vachiteera semapato?
Hongu pachaita makakatanwa pano nepapo. Asi kana vangoumba hurumende yemubatanidzwa kureva kuti vachange vakuteerera kwara rehurumende havachateedzera kunyanyanyanya zvemapato avo, vakuteedzera zvinenge zvatenderanwa nehurumende kana nekabhineti inenge yaumbwa. Saka makakatanwa hongu anogona kubuda pano nepapo, asi handinyanyise kuona zvichikanganisa.
Ko, kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika uku mungaona richikodzera kuendawo kubato ripi?
Maonero andakaita ndeyekuti bato reAfrican National Congress rakati bazi iroro vanorida, asi ndiri kuona pachigona kuita makakatanwa nekuti Democratic Alliance neAfrican National Congress panyaya dzakati wandei vanga vachipesana. Saka ndiri kuona paanogona kuita makakatanwa ipapo panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika.
Tichitarisirawo zvichabuda muhurumende iyi, zvii zvingatarisirwawo nevana vezimbabwe?
Kana bazi rezvemukati menyika rehome affairs rikapuwa kudemocratic alliance zvinogona kunakira zvizvarwa zvezimbabwe nekuti inenge ine mwoyo wakati nyorovei pakuona nyaya yezvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa.